Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vane tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchasimukira gore rinouya. Asi nyanzvimya dzezveupfumi dzine maonero akasiyana, vakawanda vachiti vanotenda maruva vadya chakata. Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti
hongu tiri kutarisira kuti economy nekushanda kwemakambani nemaindustry zvingasimukira gore ra2021. Tichitarisa atinoti maeconomic indicators tiri kuona kuti exchange rate iri stable, tichionawo zvakare kuti inflation iri kudzika, tichionawo zvakare kuti pangangoita mikana ingangobuda munational development strategy number 1. Tiri kufunga kuti zvikafamba semarongerwo azvakaitwa nezviri muplan, tinofunga kuti maindustry nemakambani angangoti simukei darika paanga ari muna 2020, nokuti 2020 ranga riri gore rakaoma.
Asi vayambirawo kuti
tiri kuona kuti the biggest threat kune zvese izvi zvatiri kuona inyaya yeCOVID-19. Tiri kufunga kuti this second wave inenge iri kuuya ine ukasha hwakapfurikidza hwatakaona mufirst wave. Saka tiri kufunga kuti COVID-19 ndiyo ingangokonzera a further disruption kune zviri positive zvatiri kuona. Tinofunga kuti dei nyaya yemavhaccine yakasika kurongwa nezvayo kuitira kuti vanhu vadziiririke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati pane zvakawanda zvinofanira kuti zviitike kuti upfumi hukwirire.
Upfumi hwenyika hwegore rinouya ra2021 huri mumaoko ezvinhu zviviri zvinoti izvo: chekutanga kunaya kwemvura mwaka wegore rino 2020-2021 takawana mvura yakanaka, zvichaita kuti agricultural sector yedu iwandudzike. Agriculture yakawandudzika zvinoitawo zvakare kuti economy yese iwandudzike uye nge ichikura, uyewo zvakare yatingati evolution pachirungu, vanhu mafambiro achaita denda reCOVID-19 achadeterminawo zvakare upfumi hwenyika mugore ra2021.
Dr. Chitambara vayambirawo kuti
mvura yakanaya zvakanaka sezvatiri kunzwa kuti zvinogona kuitika. Hongu pano possibility yekuti panogona kuita mafloods, pane cyclone imbenge ichitaurwa, but mafloods takasaita hedu mafloods anoparadza. Mvura yakanaya zvakanaka, tinoona upfumi gore rinouya huchisimukira.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo
tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchasimukira muna 2021 inonzwisisika nekuda kwezvikonzero zvakati wandei, sekuti magetsi ave kuwanika zviri nyore munyika yese, tichifananidza nemawanikiro aitwa muna 2019. Izvo zvinosimudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika. Uyewo nyika yese yave kushandisa zviri pachena dhora rekuAmerica kana rand rekuSouth Africa mukutengesa zvinhu, iyo inozikanwa nekuti multi currency system. Mari idzi dzine uremu uyewo dzine kugadzikana kunobatsira vemabhizimusi kutengesa zvinhu zvavo pasina kurasikirwa nemari.
Asi vati havo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kugadziriswa.
Izvi zvinhu zvakaita sekubhadhara vashandi vehurumende mari dzinovakwanira, kujekesa mari dziri mumabhanga ayo anonzi manostro accounts kana manostro balances, kuva nechirango pakugadzira mari munyika, iyo inonzi pachirungu discipline on money printing, kugadzirisa gwara rekufamba kwemari dzinobuda kunze kuvaredzi vemabhizimusi vari muno, iyo inonzi pachirungu repatriation of dividends.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti hapana chiri kuratidza hacho kuti upfumi huchakwirira gore rinouya.
Ivo minister of finance vaitarisira kuti upfumi huchasimukira nezvidimbu zvinomwe kana zvidomu zvinomwe nechidimbu kubva muzana. Asi tiri kuona makambani ari kuvharwa, tiri kuona business rakadzikira, saka hapana zviratidzo pari zvino kunze pamwe kwezvinozivikanwa nehurumende zvatisingaoni kunoko zviri kuratidza kuti upfumi hwohwo hunokwanisa kuendera mberi muna 2021.
vamwe vanoti havo Zimbabwe ine mukana wakakura wekusimudzira upfumi asi nyaya yekutonga nedemo uye uori ndizvo zvapakuti nyika iite seyakageza negoka munyama zvinhu zvichiita madambura kata mutariko wekumahosteri. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.